Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anasi uri musi wesvondo chivabvu 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti yezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi. Hurumende yevimbisa kudira mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekuAmerica mumabhanga senzira yekurerutsa nayo dambudziko remari yekunze.
Kuri kuti mari yacho iripo idanho rakanaka rinoita kuti maindastri nevamwe vemabhizinesi vakwanise kutenga mari nemari dzakati derere, zvinokwanisa kuzoitawo kuti mitengo isanyanya kukwirira.
Vechidiki vebato rezano PF voyambira vemabhizimusi vari kukwidza mitengo zvisina tsanangudzo vachiti havadi kumanikidzwa kuzotorera vanhu ava matano anozovarwadza.
Handifunge kuti musangano unosongwa nehurumende tangopedza maoko tichiona zvinhu zvichiitika. Pane dzimweni dzenguva matano atinozotora anogona kuzovarwadza.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinowaniswa mukana nesangano reproudly 263 wekushambadza mabhizimusi azvo pamwe nezvigadzirwa zvekumusha. Tichakupaiwo zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo muchirongwa chedu chatinoita hurukuro nevechidiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Hurumende kuburikidza nebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe nezuro yakavimbisa kuti kutanga mangwana muvhuro iri kudira mamiriyoni mazana mashanu emadhora emari yekuAmerica mumabhanga emunyika senzira yekurerutsa nayo dambudziko remari yekunze kuita kuti ibatsire vemabhizimusi nevanhuwo zvavo. Hurumende inonzi yatora danho iri nekuda kwekushayikwa kwemari yekunze mumisika yemumabhanga umo inofanirwa kunge ichitengwa nemari iri pasi asi ichiwanikwa pamusika mutema apo inonzi iri kutengeswa nemari iri pamusorosoro zvokuti vemabhizimusi vashoma ndo vari kukwanisa kutenga. Asi nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vanoti iri danho rakanaka chose kana chete hurumende ichikwanisa kuzozadzisa chivimbiso ichi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Kuri kuti mari yacho iripo idanho rakanaka rinoita kuti maindastri nevamwe vemabhizinesi vakwanise kutenga mari nemari dzakati derere, zvinokwanisa kuzoitawo kuti mitengo isanyanya kukwirira. Asi dambudziko rehurumende yedu nderekuti tinowanzoona hurumende ichivimbisa zvinhu zvakawanda zvaisingazokwanisi kuzadzisa.
Asi chii chiri kuita kuti mari iyi irambe ichinzi iri kushayikwa mumabhanga imomo iyo ichinzi yakukwanisa kunge ichingotengwa nekutengeswa pachena?
Mari iyi ndeyevanhu vanenge vachitengesa zvinhu zvavo zvekunze kwenyika. Saka nekuda kwekuti isusu tine zvishoma zvatiri kutengesa kunze kwenyika, zvinoreva kuti mari iyi munenge musina mumabhanga emuZimbabwe. Mari iyi futi ndo inobva kana kutengeswa kwezvinhu zvakaita sefodya kuya. Ndidzo mari dzacho dzavanenge vachitenderedza izvozvo. Asi ishoma nekuti hatina zvakawanda zvatiri kutengesa kunze kwenyika, saka zvoreva kuti tine mari dzakawanda dzatinobudisa kunotenga zvinhu zvakawanda zvinodiwa munyika munomu zvisingazodzoki, zvoita kuti munomu munge musisina mari.
Mari iyoyi vakuchera haizopedzisira yavapinda zvakare here pamusika mutema painonzi iri kutengeswa nemari iri pamusoro pane kunge ichitengeswa mumabhanga?
Ndeimwe yatingati risiki iyoyo kuti mari iyoyo inokwanisa kupinda pamusika mutema. Dambudziko riripo ndere yatingati huori kana corruption hurimo munyika munomu, ndo dambudziko rakukurisa rinoita kuti zvinhu zvedu zvinetse. Saka mari iyoyo inenge yakuda kutozotionekwa kuti iri kushanda zvakanaka here, ivanhu vachona vari kufanira kuiwana vari kuiwana here, uye vari kuishandisa zvavanenge vataura kuti vari kuda kuishandisa here. dambudziko ratoita mbere kuti hurumende yedu inoitawo zvimwe zvinhu zvaisingafanunge ichiita. Handiona kunge hurumende ndo inofanange iri ndiyo inotenga mafuta, vaifanira kuzivirawo makambani anoita izvozvo. Hurumende inobata pakati wandei.
Vanga vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Vechidiki vebato riri kutonga reZANU PF vari kuyambira vemabhizimusi vavanoti vari kukwidza mitengo zvisina tsanangudzo, vachiti havadi kuzomanikidzwa kutorera vanhu ava matano anozovarwadza mune remangwana. Vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANU PF vaGodfrey Tsenengamu vanoti vamwe vemabhizimusi vari kukwidza mitengo zvisina maturo senzira yekudzorera shure urongwa hwehurumende yava Emmerson Mnangagwa webudiriro mune zveupfumi panosvika gore ra2030. Vatsenengamu ava vari kushanyira matunhu echimanimani nechipinge pamwe neutungamiri hweboka ravo vanoti vemabhizimusi ava vari kutora mukana wekusatarwa kwemitengo nehurumende vachirwadzisa veruzhinji, tsika yavanoti vari kuzviita vanofanirwa kusiyana nayo. Mitengo yezvinhu zvakawanda inonzi iri kukwira zvisina tsanangudzo, izvo zvaita kuti vechidiki ava vatore matanho aya. Asi vamwe vemabhizimusi vanoti vari kukwidza mitengo nekuda kwekunetsa kwemari yekunze yavanoda mukutenga zvavanozotengesavo. Ngatinzwei hurukuro yataita navatsenengamu.
Hatina chinhu chatingati chiri kujustifya maprice increases atiri kuona ari kuitika muzvitoro and everywhere else. Kozi ukabvunza kune vanhu vari kukwidza, havana ichikonzero chavari kupa chakati tsvikiti chiri kuita kuti vakwidze mitengo iyoyo. Kozi tinowanzoziva kuti kana kazhinji kukaita increase mumacost eproduction, ndo zvinoita kuti vanhu dzimwe nguva vati no nekuda kwezvikonzero izvozvo tava kukwidza mitengo yezvinhu zvedu. But apa tiri kungoona kuti vana muzvina bhizimusi vari kungoita chindururani kutora mukana wekuti hurumende yava Munangagwa haisi kuzoisa maprice controls, iri kuzama kuti mamarket forces adecide ndiwo maprices anowanika muzvitoro. Saka vana muzvina bhizimusi vaakungotora mukana iwoyo wekukwidza mitengo zvisina tsarukano, nekuti kana ukavabvunza havana tsanangudzo yavanopa izere iri kuita kuti vakwidze zvinhu makwidziro avari kuita. Ndiri kubva izvozvi kumanikaland kunonzi kuchipinge. Kwatanga tiri kubvunza vamwe vana muzvina bhizimusi kuti ko makwidzirei, vanongokuudza kuti no tiri kukwidza nekuti tanzwa kuti kuHarare zvinhu zvakwira. Ndo rizini yavanenge vachikwidzira, kwete nekuti pane zvikonzero.
Mune matanha amuri kutorawo here imi?
No, isu zvatiri kuita mukoma dzonga chekutanga ndechekuti tiri kuti vemabhizimusi ngavasatore mukana wekunzwisiswa kuri kuita president vamunangagwa kuti vari kuzama kucreate a conducive environment yekuti business vakwanise kuoperata. Saka kana vanhu vakataidza kunzwisisa izvozvo, zviri zvinhu zvatinotora sekungo ya security threat. Handifunge kuti musangano unotonga nehurumende tichangopeta maoko tichiona zvinhu zvichiitika. Pane dzimweni dzenguva matanho atinozotora anogona kuzovarwadza.
Asi kavatsenengamu, hurumende iri kutambirawo kuti zvinhu zviri kuomera vemabhizimusi, saka iri kutoita urongwa hwekuti vadire mari inoita $500 million kubatsira vemabhizimusi.
Hongu, hurumende inenge ichizama kupinda kuti ibatsire, kwete kuti iri kutenderana nehunhu huri kuita vemabhizimusi, asi iri kupindira kuti izame kubatsira vana vezimbabwe vari kuomerwa.
Vanga vari vanoona nezvegwara remusangano muboka revechidiki muZANU PF vaGodfrey Tsenengamu vari parunare kuchipinge neStudio 7. Muri yeZimbabwe inogara nekushanda muSouth Africa inoita zvemabhizimusi neZuru yakawaniswa mukana wekushambadza pamwe nekutengesa zvigadzirwa zvekumusha kuburikidza nemukana wemusika wekutengeserana wayakawaniswa nesangano reproudly 263. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pakuparurwa kwemusika wekutengesera uyu, mukuru wesangano iri Vastain Makwara vakati chinangwa chavo ndechekuda kusimudzira nekusimbaradza mhuri yeZimbabwe. iri mune zvemabhizinisi achiri kusimukira. Vamakwara vaudza Studio 7 kuti hurongwa hwakadai hucharamba huchiitwa gore negore kusvikira paita budiriro inoonekera kunyika yeZimbabwe pamwe nemhuri yayo.
You know, we are coming together Zimbabweans to kuvaka first community, and as we build community emaZimbabweans kuungana kwao pamwe chete, tirikukurudzira kuti titenge zvinhu from each other. Tikaona mama communities arubudirira is because of that. Vanotenga from amongst themselves. So we are encouraging kuti as proudly to say, let's come together titenge zvinhu amongst ourselves. Tine platform yacho tai builder nekuita empower kusimbisana pama businesses.
Muzvare Sharon Ngwenya au vanobva kubulawayo ndemumwe awo vaive pamusika wekutengeserana uyu vaine chinangwa chekuda kusimudzirawo bhizimusi ravo.
Reason yangu yekuexhibita ndeyekuti business rangu ri kurewo, ndinohodha masupa nezvimwe zvakadaro kubva kuZimbabwe, mazoe maputi matemba ndichitengesawo kunoku. Ndinodzidzisawo zvekare vamwe kugadzira maperfumes.
Mumwe weavo vaivewo pamusika wokutengeserana uyu ndiye mai Chenai Mutsekwa, vanotungamirira kambani inogadzira zvakasiyana-siyana vachisandisa tumiti tunowanikwa pama ice cream.
I create my lampshades with ice cream sticks. Ndinogadzira ma jewelry boxes, my fruit bowls, ndinogadzira ma vases. What I want to do is to empower other women to use their own hands kuti vaitewo life nekushandisa maoko avo. Whether wakaenda kuchikoro hauna kuenda kuchikoro, there's a lot yekuti tinokwanisa kuita kuti tione kurarama.
Mukuru wekambani yeMM Chemical Investment amai Gore Jena kana kuti Simangaliso Tsuro vanoti vakatangisa kambani yavo yekugadzira mishonga nekuda kuratidza mamwe madzimai kuti izvi hazviitwi nevanhurume chete.
Ndakafunga zvekuita machemicals ndakaona kuti as a woman vakadzi vazhinji vanotya kuti vatambukuta machemicals zvinotyisa kuti zvevarume chete. Saka ini ndakamira semukadzi wemuZimbabwe anoda kuti acreate job opportunity kune vamwe vasiri kushanda.
Muzvare Sibongile Wena ndechimwe chizvarwa cheZimbabwe chaivepowo pamusika wokutengeserana uyu chichishambadza zvinoshandiswa pakubikisa zvakaita semaspice izvo zvinogadzirwa nekambani yavo.
I'm the owner of Real Premium Spices. My spices andakatanga ndega, ndino mixa ndega. Ndakangoita a short course nemwe murungu akandidzidzisa kumixa ma spices.
Vanoenderawo mberi vachiti kunyange hazvo vave nechavo chavanoti chekubata, vakatarisana nezvimhinga mupinyi zvakasiyana-siyana mubhizimisi ravo.
Ndingangoti matambudziko andiri kusangana nawo iwayo ekumaketa, kuti unyatso kupinda mumaketi inotori a challenge. That's why ndauya kunoku kuti it's an opportunity yekusangana nevamwe vakawanda, vamwe vari kuuya kuzongotenga nevamwe vari in business uchiona kuti how are they doing their business.
Kambani inoitawo zvekugadzira mishonga nekuvaka inotungamirwa nava Brighton Sangore ndeimwe yakange iri kuratidzira mabasa ayo pamusika wekutengeserana uyu.
Tine kambani inonzi Songs Construction iri muno South Africa. Tine inonzi Trader Brand Chemicals iri muno South Africa. We have got a future Trader Brand Construction which is based in Zimbabwe. Chataita kuti tiuye muno paprogramu inoyo inyaya yekuti vanhu vaonewo mabasa edu atinoita ndomashandira atiri kuita. Then tine maproblemswo atiri kufesa ekuti tiri maforeigners. Vamwe varungu vatiri kushandira vari kuda kuzotidherera because tiri maforeigners. Havanyatsotibatira zvakanaka kana vachida kubhadhara vanoda kutidherera. Chavanongozochedeposanongochozatiri maZimbabweans. But business redu riri kufamba zvakanaka.
Vashandi vepamuzinda weZimbabwe muSouth Africa vakati mumiririri weZimbabwe munyika iyi vaDavid Hamadziripi ndivo vaifanira kunge vachiparura musika wekutengeserana uyu, asi havana kuzokwanisa kuvepo nekuda kwekubatikana. Ndakamirira Studio 7 muJohannesburg, South Africa, ndini More Blessing Munjoma.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 7270 ne9885 shortwave, uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001 202 465 0318 Namba idzi zvakare 001 202 465 0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngatikurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika na 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vane ruzivo nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vanoti vanhu vangangosvika 15 vakuwadzwa nhasi papotika bambo rakandirwa rimwe bhazi pedyo nezvivakwa zvemapiramidhi muEgypt. Vakuwadzwa vakawanda vacho vanoratidza kuve vashanyi vekunze uye vanosanganisira zvizvarwa zvemuSouth Africa. Mutungamiri wehurumende yeIndia vaNarendra Modi vachawana mukana wekutonga kweimwe temu zvichitevera kuziviswa kweongororo yemabudiro angangoita sarudzo mushure mekuvhara kwekuvhota nhasi munyika iyi. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa naMike Hove weStudio 7.
Kwazwai, mburi yeZimbabwe, ndinomukamuchirai muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega. Ini ndinewenyu Mike Hove. Nhasi muchirongwa tiri kubata nyaya yezvemamiriro akaita upfumi hwenyika tichikurukura nemunhu wechidiki mukuru wekambani yeOpen Mind Initiative vatatenda Magetsi. Andei kuna vamagetsi, tinzwe zvizere. Vamagetsi, mukoma zviri kufamba?
Aiwa, zviri kufamba mukoma mai, zviri zveizvi.
Aiwa, ina hangu pachi zvangu, ndiri kufara zvikuru. Ndinovimba zvakare kuti vateereri vangu navo varibo. Mukoma Magetsi, nyaya iri mugango mainzwa. Tipewo maonero enyu pamusoro pezvemamiriro akaita upfumi hwenyika.
Yeah, so far, since Manila Rakita in Zimbabwe, there are a lot of challenges, especially for us as youth. I am the co-founder of Open Mind Initiative Africa, and you find that at this point in time, Mateva had to keep the registration of Open Mind Initiative as a company. I am Mira. So I know the challenge you and three men here, and challenge.
Tobata nyaya yecurrency iri kushandiswa munyika, handiri pane US dollar, pane RTGS, pane bond note. Tiri kunzwa vanhu vari kuti value yebond munyika iri kungodonha. Vechidiki vane mabhizinesi avo vari kurarama seiko munyika?
Ya, iyoyo imwe nyaya kuti US ribatike kune nevazhinji zvinonetsa. Saka isangu kuti nguva zhinji kana pane tumabatsuma kuti tinenge tichiita zvemayani entrepreneurs, nguva zhinji dzachona tinenge tichicharja nebond. And because the cars are charge them with bond, sometimes I know I will pay you in 2 weeks. When you talk about waiter and then you know you put badara in 2 weeks, yes, you're going to clear a full. Maria, you're going to show my yango wakachaja kana mari yama makataurirana kuti uchichaja munhu nemaUS haasikuwanika. Ene nguva zhinji find maclients mazhinji anogona kutanga kutotiza ukatanga kutora neemaUS because haawaniki. Kuti munhu atenge US kuti azoparire US zvinomukosta munhu. Saka munhu anenge akutora pamwe rega ndichiita se ndichitsvaga munhu wekushanda naye pane chinhu ichocho nezvimwe zvakadaro. Saka challenge iyoyo itori yakatinyanyira nokutsimbirira nguva dzakawanda.
Manyatsotsanangura mukati imi maclients enyu munoita kuti vabhadharire nebond, asi varipo vanhu vaakuudza vanhu kuti aiwa, ina hangu kana uchindibhadharira maservices angu kana uchibhadhara rent mumba mangu, kubhadhara neyusa zvino vanhu vodii sezvo dhora racho risiri kubatika munyika
kune madziro panoya challenge yakanyanya pakuti nezvo zvekuti dambudziko ratiri kusangana naro nderekuti zvakafanana nezvekuti us hariwaniki asi dhora tichifanira kunge tichibhadharwa naro kuti zvenzinguva mabasa atiae ati kushanda atipewo chouviri solution kuti ingabve kwatiri zvinonetsa nokuda kwekuti matambudziko esi atinenge tichifesa they are part of a huge macroeconomic situation yatisingakwanisi kucontrola sevechidiki saka nguva zhinji zvatinandi kwekuti chiri kutirwadza chachona munzwa watisingakwanisi kudzura pachedu noda kwekuti zviri kunzi pamuda chiremba aya machallenji atinofesa sevechidiki machallenji nekuti anofanira anosolvha nevakuru vedu masolution vazhinji inenge iri kuti ndaku saka inga akuchaja neus handichada bhondi dzinodzinguva zvinhu zvotanga kuta kutorema because machallenji ako anenge vasina mari iyoyo
aiwa taakusvika kumagume echirongwa chedu chanhasi vamagetsi tipoiwo mazwi enyu ekupedzisira pamusoro penyaya yatatichikurukura nhasi muchirongwa
panyaya tatichikurukura ndeyekuti ndoda kungotanga nekutenda mukova big mike neeffort yamunoisa kuti machallenges edu ange achizivikanwa nguva zhinji kuti tikwanise ngo even kungowana mukana wekutaura nezvavo chinhu chinotikoshera nekuti ndo dzimwe dzenguva mukana wega watinenge tichinawo wekuti tisvike kuvakuru vedu and tingosimbisa vechidiki kuti ya nyange zvinhu zvikaramba zvichirema semaremera zviri kuita tingoramba takashingirira nekuti kuti titi tichasiya ipo paripo pega patakabata dzimwe dzenguva zvinogona kuzodzoka zvitorwadza kudarika marwadziro azviri kutiita
aiwa takunzwai zvakanaka mukuru wekambani yeOpen Mind Initiative vatatenda magetsi tatenda thanks so much nekupinda muchirongwa bwangu
thank you so much goodbye
hama dzangu tasvika kumagumo echirongwa ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram at bigmike3 bigmyke3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tidzikurukure panapa pazvirongwa zvedu zvevechidiki pastudio 7 unokwanisa kundinyorera ipapo bigmike3 patwitter nepainstagram anokonekai nemufaro ndine wenyu mike hove tosangana nemusi wechipiri pachirongwa the connection chirongwa chedu chevechidiki chakanangana nekubata nyaya dzakasiyana-siyana dzinoenderana nezvinosangana nevechidiki munyika mhuri yezimbabwe anokonekai nemufaro ndini mike hove bye-bye.
Tinotenda Big Mike. Iye zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chimwe chirongwa chezvinotarisana nezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro mune chimwe zvechirongwa chedu chezvechitendero. Bhaibheri rine mabhuku makumi matanhatu nematanhatu 66 ndima kana kuti mavhesi arimo anopfuura makumi matatu ezviuru. Ndingada kuziva kuti kana mufundisi akanzi asarudze vhesi kana kuti ndima imwe chete angasarudza ipi. Ndabata mufundisi Dr. David Simango veZayoja Forward in Faith kuManchester kuUnited Kingdom.
Bhaibheri rine mabhuku anopfuura makumi matanhatu nematanhatu kana ari mavhesi acho atingamboverenge. Pasta Simango, kana mukanzi musarudze vhesi imwe chete mubhaibheri ingava ipi?
Kana ndikabvunzwa kusarudza vhesi imwe chete ndingasarudza John 3:16.
Tiudzei nezvevhesi iyi nechikonzero chenyu.
Ndima iyi inoti nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakaipa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe chete oga kuti ani naani anotenda kwaari aregere kufa asi ave noupenyu husingaperi. Saka ndima iyi tinoikoshesa pakuti inotiratidza rudo rwamwari pakuda kwake kwaakaita nako vanhu akatumira mwanakomana wake kuti tiponeswe tidzikinurwe tipiwe upenyu husingaperi. Saka indima inovhara zvinhu zvakawanda, zvinotiratidza rudo rwamwari, zvinotiratidza uye chido chake chekuti vanhu vaponeswe. Saka indima inondibata mwoyo zvikuru yandinoti deno zvaigona yaiparidzirwa pasi rose kuvanhu vose kuti vanhu vose vazive kunaka nokukosha kworudo rwamwari vaponeswe vaberekwe patsva.
Ndima ya masarudza ndeimwe yedzinozivikanwa nekudiwa nevazhinji. Chandoda kuziva mufundisi ndechekuti kana makaitarisa ndima iyi yakakwana iri yega here? Inotaura nekusanganisa zvese zvinodiwa muchitendero here?
Mataura mubvunzo wakanaka zvikuru. Kana tichitaura nenyaya yechikristu, zvinosanganisa mukati tsika dzechikristu, zvinosanganisa vamwewo vane zvitendero zvakasiyana siyana. Vese vari pasi umbrella yechikristu. Vamwe vanochengeta mutemo, vamwe vanochengeta sabata, vamwe vanoti hatimuka dzakati, asi vese vari pasi pedingindira rechikristu. Asi pazvinhu zvose izvozvo zvatinotaura izvi, hazvinei kuti zvingabatsira munhu sei. Chinhu chinokosha zvikuru ndechekuti munhu azive chinhu Mwari chokutanga chaakada, kuda vanhu kuti vagamuchire Jesu Kristu muponesi wavo.
Kuchengeta mutemo kwakakosha sei kumutendi?
Hongu tingataura nyaya yekuti kuchengeta mutemo nezvimwe zvakadaro inyaya yakanaka, asi munhu haafaniri kupinda denga nokuda kuti wachengeta mutemo. Munhu anopinda denga nokuda kuti wagamuchira Jesu somuponesi wake. Saka ndiwo musimboti mukuru muchikristu kugamuchira Jesu somuponesi. Wava naJesu somuponesi wako, wozochengeta mutemo zvino uri muna Kristu Jesu. Nokuti iye unoti, kana imimi mukava vadzidzi vangu muchagara musoko rangu, muchaziva zvokwadi nezvokwadi chakusunungurai. Saka chokutanga kuva mudzidzi, chokutanga kuberekwa patsva, chokutanga kuva mwana waMwari, tozoita zvose zvinotenderwa nezvakasiyana siyana zviri mukati mechikristu.
Iyo ndimai mufundisi, mubasa renyu ramunoita umu, mamboti maona here kuti ndima inonyanya kudiwa kana kutaurwa nezvayo kupfuura dzimwe ndeipi?
Ndingada kutsanangura ndichiti ndima dzese dzemubhaibheri baba hwande dzinokosha chose. Hakuna ndima inokunda imwe ndima kana tasvika pakutaura soko raMwari. Zviripo ndezvokuti chii chiri kufanirwa kuitwa nguva iyoyo, munobva maona ndima inokosha nguva iyoyo. Saka imanje inokoshera pakuti pasi rose navanhu vose vakarasika vari muzvivi. Saka nokudaro painokoshera manje ndopokuti iri kuti vanhu iri kukokorodza vanhu, kuvapinza mudanga, kuvapinza muushe, kuvapinza umambo hwaMwari. Zvadaro manje vochizopinda mune dzimwe ndima dzinovapa mararamiro akanaka echikristu. Saka ndingabva ndajekesa ndichiti ndima dzose dzinokosha, asi dziri pakuti wakamira papi kuti uzoona kukosha kwadzo.
Vateereri, ngatitendei mufundisi David Simango veZayoja Forward in Faith kuManchester, kuUnited Kingdom. Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ivai nesusvo ndorinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka pamwe nechikwata cheChrist Like Choir nekambo katinoshandisa, Jesu isimba rangu. Kambo Chiringa kubva kuna mushakabvu Oliver Tukumtukudze. Kwaiva rumere kaikita Chiringa munogwidiwa kwanyangara uko. Tafatashuka kuma gume chilongwa chedu. Sejungwa edu ya pira regai timbotarisa misore na uza nase. Urumende yuvimbisa kudira mamiriwe na mazana mashano ema dora ema riyo kwa Amerika mumabanga ya munyika. Senzire kurutsa nayo dambudzikore mari yekunze. Vechidiki vebato riri kutonga rezano PF voyambira vemabhizimusi vari kukwidza mitengo zvisina tsanangudzo vachiti havadi kumanikidzwa kuzotora matano anozorwadza mune ramangwana. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndekusiyai mina Gibbs Dube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.